Mangwanani akanaka vatereri. Tinosangana zvekare mangwanani anhasi uri musi wechitatu Gumi Guru 23, 2019. Makateerera kuStudio 7 nepenyuro yenyaya dziri kuitika muZimbabwe dzamunopiwa neStudio 7 iri muWashington DC. Tinotenda kuti makwanisa kuva nesu muchirongwa chedu chanhasi. Chirongwa ichi chiri kubuda live izvozvi paFacebook page yedu yeVOA Shona. Ini ndini Tanonoka Wande, ndiri muWashington DC ndichiti ezvinoi zviri muchirongwa chanhasi. Dzimwe nyanzvi mune zvematongerwo enyika dzinoti nyika yave kuda mutungamiriri akazvipira kurwisa uori. Zimbabwe Republic Police inoti sangano reInterpol harisi kuvabatsira mukudzorera kuZimbabwe vanhu vakapara mhosva munyika. Tichanzwavo zvamunofunga imi vatereri veStudio 7. Iyi ndiyo mimwe yemisoro yenhau dzedu dzanhasi ichibva kuno kuStudio 7 iri muWashington DC. Nyanzvi munyaya dzezvepfumi vachishanda nesangano reLabour and Economic Development Research Institute of Zimbabwe, Dr. Prosper Chitambara, vanoti nyika yave kuda mutungamiriri akazvipira kurwisa uori nekuzvipira mukuvandudza zvinhu sezvakaitika kuChina neRwanda kana nyika ichida kubuda mumadhaka mairi. Izvi zviri kuuya apo gurukota rezvemari muzvinafundo Mutuli Ncube vari kukwekwezvera bhajeti regore rinouya vachiti vanoda kuwanisa vanhu mabasa uye kumutsidzira upfumi. Mukuzeya nyaya iyi, Blessing Zulu weStudio 7 abata vachitambara.
Zvatiri kuwanda zvekuti kuita bhajeti regore rinouya riri kutonetsa nenyaya yekuti hatina current stability. Zvinhu zviri kuramba zvichingokwira mitengo yezvino. Ndaitaura nevekuheoti vachiti vakaudzwa kunzi gore rinouya vachapiwa mari inokwanisa iyo about $2 billion. Vamukana $2 billion haisi mari inogona kugadzira matambudziko ari kuheoti sector. Even gore rino muchayeuka kuti hurumende yakazoparurawo zvakare supplementary budget, iro rinewera rakatokura kupfuura original budget regore rino. Sathingi ndodambudziko ratinaro pakuti kusagadzikana kwemari kuno affect even budgeting. Budgeting becomes meaningless. Nekuti after 3 months tapasa budget ra2020 muchaona kuti zvinhu zvinezvi pane pakutoda imwe supplementary budget. Saka ndodambudziko iroro ratinaro rebudgeting in an environment where prices are just changing almost on a weekly basis.
Imiwo senyanzvi munyaya dzezveupfumi muchishandirawo sangano guru munyaya dzezveupfumi reLabour and Economic Leaders. Mati mambo garawo pasi here navamutuli Ncube nevamwe muchitaura nyaya yebudget iri?
Takambodaidzwa neveParliament Portfolio Committee yeyo tichivatsananguriro zvinofanira kunge zvichigadziriswa. Uye tichivaratidza matrends in terms of my health indicators. Zviri pachena zvinofanira kunge zvichiitwa. For example, wakatarisa kuhealth, gore rino government yakaallocata just about $41 per munhu wega wega, atingati health allocation per person, which is very very low chance than dzimwe nyika. But pane mikana yekuti tinogona kunge tichireducea mamwe manonproductive expenditures kune mamwe madivi. Ukaona nyaya dzesecurity sector spending muZimbabwe dzakanyanyisa kukurisisa, yeti hatisi nyika iri pahondo kana kuti iri under threat. Saka taitwaudza takati madii kuderedza mari yatiri kuendesa kunyaya dzesecurity toisa kunyaya dzehealth. Madii kuderedza budget redu repane yatinoti pachirungu outbound medical tourism, zvinoreva kuti ndo makaona vanhu vazhinji muZimbabwe especially mapoliticians akarwara akuenda kunorapwa kunana Singapore, akuendwa kunorapwa kunana Malaysia. Tarikudaita kugadzirisa mari iyoyo yashandisa kugadzirisa zvipatara zvedu kuti zvinge zviine mishonga. That at least mapoliticians akalida by example. Politician akarwara akarapirwa paparinyatwa, anenge alida by example. Dzimwe nyika ndozvaanoita, mangwana kunana South Africa, even kunana Tanzania. President akarwara anorapirwa muTanzania imomo. Saka ndo hatine tichida kuti zvinge zvichiitika kuti mari yatatichimboshandisa kutumira vanhu kunze ngaichishandiswe kutenga mishonga muzvipatara kuitira kuti zvipatara zvedu zvinge zvichifamba zvakanaka.
Asi pane zviri kubuda, pane zvamungatiwo zviri kugonekwa here navamutuli mubhajeti iri?
pane zvakambogona zveku it's a challenge nekuti I think nyaya zvakanaka zvazvichinzi zvinge zvichiitwa hatisi kuzoona zvichitambirwa hongu vangu vari kuconsulta but zvizhinji zviri kuzobuda after consultation zvinenge zvatisiyanei nezvinenge zvabvumiranwa saka panoita kunge pane mamwe mapolitical considerations anozoita override marational economic considerations anenge abvumiranwa saka I think ndopane dambudziko redu nyaya dzepolitics uyo process yechange zvayo inotinetsei ndosaka mwana nyika dzabudirira inototangira kusoro chaiko makava neleadership inenge iri transformational leadership inenge iri humble leadership at least iri consultative zvinobatsira zvakanyanya ndiri kuona nyika dziri kubudirira muafrica makavana kunana Ghana kunana Tanzania kunana Rwanda leadership inyika dzine leadership you know believe in consolidation, you know believe in the social dialogue. We you know believe in changing things for the benefit of my citizens. I think yeah, leadership I think going forward in Yakakosha that no fans like King at Chigadris.
Dr. Prosper Chitambara Vankevari Parunare Muharare ne Studio 7. Zimbabwe Republic Police iri kushishikana zvikuru nekuti iri kutadza kudzora munyika vanhu vaimboita zvematongero enyika vari kupomerwa mhosva dzeuori nekuda kwekuti sangano reInternational Police Organization kana kuti Interpol harisi kuda kubatsira sezvo richiona sekuti vanhu ava vari kupomerwa mhosva dzine chekuita nezvematongero enyika. Godwin Mangudya anotipa nyaya inotevera.
Vachipa pfungwa dzavo pamusoro peInternational Treaties Bill pamusangano wange wakarongwa nekomiti inoona nezvekudyidzana nedzimwe nyika vamatanga vati kunyange hazvo Interpol ichisungirwa kubatsira ZRP kana ichida vanhu vanenge vari kune dzimwe nyika pari zvino izvi handizvo zviri kuitika. Vamatanga vati Interpol haisi kubatsira ZRP kuunza vanhu munyika zvikuru sei vaye vakamboita zvematongerwo enyika.
And of late there has been a development within Interpol where they suspect that ZRP
mazuva ano pane zviri kuitika kuInterpol apo vari kufungira kuti tirikuda kusungira vanhu ava zvematongerwo enyika saka Interpol iri kuti haikwanisi kutibatsira chero panopara munhu mhosva muzimbabwe akandotsvaka upoteri kune imwe nyika Interpol iri kuti haikwanisi kutibatsira.
Vati nekuda kwaizvozvo vachanyorera kubazi rezvemukati menyika kuti kana zvichibvira bazi iri riite zvibvumirano nenyika dzinenge dziine vanhu vanodiwa nezimbabwe kuti vadzorwe vazomiswa mumatare edzimhosva muno.
That's why I'm trying to come up with this facility where my ministry.
Ndosaka ndiri kuda kuti bazi redu ribatsire kuti kana munhu apara mhosva akatizira ku South Africa tinokwanisa kutaura nenyika iyi kudzora munhu iyeye kuno.
Bilaterally we should be able to bring back such person.
Imwe nengo yekomiti amai Barbara Rwodzi vaudza vamatanga kuti ZRP inofanira kusunga vanoita zvematongerwo enyika pavanenge vapara mhosva kwete kuzovatsvaga kana vachinge vasiyana nezvematongerwo enyika kana kuti vachinge vaenda kunogara kune dzimwe nyika. Asi vamatanga vati munhu asingasungwe chete ari pabasa mutungamiriri wenyika. Vamatanga havana kudoma vanhu vaimboita zvematongerwo enyika vari kudiwa kuti vazomira mumatare edzimhosva muzimbabwe. Munyori mubazi rezvemukati menyika vamelus machia vati chinodiwa panyaya yezrp neInterpol kutaurirana pamwe nekuona kuti chibvumirano chavo chekudyidzana chinoti chii.
Iyi nyaya inofanira kugadziriswa neInterpol kuiswa mutemo pachishandiswa United Nations kuti kutsanangure mashandiro anofanira kuita Interpol kwete kuti Interpol iregwe ichiita zvainoita izvo zvinokanganisa mashandiro emapurisa kubva kunyika dzakasiyana-siyana.
Hatina kukwanisa kunzwa divi reInterpol panyaya iyi. Sachigaro vekomiti yekudyidzana nedzimwe nyika vaKindness Paradza vati musangano wange uine chinangwa chekunzwa kubva kumapazi ehurumende kuti sei Zimbabwe ichisaina zvibvumirano nemasangano akaita seUnited Nations, African Union, SADC nemamwe masangano asi isingazoise zvibvumirano izvi mumitemo yayo. Ndakamirira Studio 7 muHarare, ndini Godwin Mangudla.
Cho tovambotarisa zviri mumapepanhau anhasi. Mudaily News mune nyaya pamusoro pevakamborwa hondo yerusununguko, avo vanonzi vari kupesana zvakakura panyaya yekuti bato reZANU-PF riite hurukuro nebato rinopikisa reMDC. Chronicle rinoti munyori weZANU-PF Obed Mpofu vamhangarira mutevedzeri wemunyori webazi revechidiki reZANU-PF vaLouis Matutu vachiti vanoda kuripwa nemamiriyoni gumi emadhora. MuNewsday, vanhu gumi vanorarama nekutengesa zvinhu mumigwagwa vakange vari muusungwa nezuro vakabvisiswa mari yechibatiso inoita madhora zana pamunhu mumwe chete. Yasvika nguva yenyu vateereri veStudio 7 yekuti mutaure mega zviri mupfungwa dzenyu.
Mangwananakanaka kuStudio 7. Ndini mai Mhofu kupita Marisburg. Tikurwadziwa zvikuru nemwana wemukomana wetafadzwa akashayikira mukati mechitokisi mukati memaoko emapurisa kuburikidza nekurohwa. Tikurwadziwa zvakanyanyisa. Tidai ari mwana wangu ndinonzwawo sei. Hazvina kutombotifadza zvachose. Kazi mwana wataiziva kumaraini kwedu aitotamba bhora nevana vedu. Hatina chakaipa chatakamboona pamukomana uchaiita. Munhu aite zvitengeserawo zvake zvinhu zvake mutaoni imomo. Oraiti yezvinezvi maherometi ari kunzi akawanikwa muridzwawo zvina Bill Slims akanga amahodha. Saka vaitorerwei vanavo vachirohwa zvakanyanya kudai nemapurisa. Mapurisa ngaarege kudaro, ngaaremekedze kodzero dzevanhu. Nyange vamwe vakamiswa pamberi pedare nezuro vachinzi vabvisiswa mari yechibatiso. Saka vabvisisirwei mari yechibatiso kana vasina mhosva kana maherometi akawana muridzi wavo akanga amahodha. Aiwa, hurumende yedu ngairemekedze vanhu. Tikurwadziwa zvakanyanyisa pamusaka pemwanakomana uyu tafadzwa uyu.
Makadii kuvashamari veStudio 7, vana Hwande, vana Tunuka Hwande, vana Jokaka Nemire. Ndiraiti zvangu avo vanotaura ngenyaya dzemasankisheni kupedze nguva. Hamutoni vaakutaridza kuda kutochinje date rekuti Friday riya raakuzivisa 10 futi November nekuti president hapana. Waienderei achiziva kuti todo kuti masankisheni abve? Unotozviziva kuti ndo vanokonzeresa kuti masankisheni aite agare achipuwa zvirango izvozvo. Saka kutambise nguva dzavanhu, vanhu vanonga ari mafuza vanogara achingoshandiswa sokudaro. Mukaerengawo nhau idzedzi ndinozwa kufara chaizvo.
Mamuka sei mukomata anonoka? Ine ndiri Lisimati. Ndaikumbirawo zvekuti ngavambotorawo zveuyu mutungamiri wenyika yedu vaMason Mnangagwa avo vambovacheka bhureni dzavo kuti dzichiri kushanda zvakanaka here. Ndinyatishuwa zvimwe tinogona kungoti kutadza kutonga. Handifungi kuti munhu anofunga zvakanaka shuwa izvezvi Friday apa vanoda kuwesa 4 million yekungowesera kuda kuratidzira kuti kwai zvirango. Asi zvirango zvakakonzerwa nekuchora kodzero dzevanhu. Ivo vachiri kudzichora futi nanhasi. Handizivi kuti munhu anofungawo here angakwanisa kuita zvinhu zvakadaro here. Vamunaka kana ndakavatarisa ka havakwalifai kuva president, kunyange kuva chifi chaiyi havakwalifai. Vanokwalifai kuva maybe sabhuku ameno. Ya, vakakwalifai ipapo kuva sabhuku, kwete kuita mutungamiri wenyika pavari apa. Nokuti havambozivi kuti chii chinofanira kuitwa munyika kuti nyika ifambe zvakanaka. Havazvizivi ende havana basa nemunhu manje. Ndozvinonetsa.
Makadii vashamarare veStudio 7 mose kwese kwamuri koko kuAmerica. Tarangu ndonzi Baba Mlambo. Please ndongotaura kuti vanoda havo kunamatira nyika ka ngavasapedza nguva yavo kunamatira nyika. Nokuda kwokuti vanhu vari kutyora kodzero dzevanhu ndo vari kukonzera masankisheni munyika yeZimbabwe. Saka vasapedza havo kutora nguva yavo vachinamatira kuti hanzi tinonamatira nyika kuti iite zvakanaka. Kuti nyika iite zvakanaka, mapurisa ngarege kurova vanhu, ngarege kutyora kodzero dzevanhu chete. Vamunangagwa vakoniwa kutonga nyika, ngavabve vachituri vasiro vamwe. Ndatenda hangu. Babai.
Vana mukomana Jokaka Nemire, inini ndanyavurwadziwa nezviri kuitika muZimbabwe kuti Mnangagwa rofunga kuti kufamba kugadzirisa kutonga nyika rekwari kuita murume wenyu Zapara gabi agarake abuda mbora kwa zapara ja kubwa apara ja tamboita uzazi mazangu chenzizi drukona zoe grace hapo zia grace mkuu ni mnagai baiza jimdara juu ni mguzaji jimdara mdara angaraji si agaji baiza ingai ndi papa fudi pa mazangu chenzizi anasua ni muda kwe alioje zuruto chineza na kuti kuna udisinga da kupurua dhana anga ungatiji tende kumazangi tino visa tino pembero de mazangi nzavi tiji tiri aza na chombo chifuza kaita zvakadaro na watu uraya watu uraya wana wana na juwezi mjuru kaende ipapo tukwasiwa nizi wawa.
Aya mashoko yava tereri ve Studio 7 vari kwakasiyana siyana vachitipa pfungwa dzavo pane zvavari kuona. Mashoko ndeavo asina chekuita ne Studio 7. Titumire mazwi enyu pa WhatsApp number dzinoti 001 202 465 0318 muchitiudza zvamunofunga pane zviri kuitika. Sezva tichange tichiita mazuva ose svondo rino, nhasi tiri kuenderera mberi nekutarisa nyaya yezvirango zvinonzi zvakatemerwa Zimbabwe. Takatarisa zuva rakatarwa nesangano reSADC remusi wechishanu rekuti nyika dziri mugungano iri dzibatane dzichikurudzira kuti zvirango izvi zvibviswe. Vamwe vakuru muhurumende pamwe nemakambani anodhidzana nawo vakatemerwa zvirango mushure mekuchikora kodzero dzavanhu kusaremekedza zvivakwa zvevanhu uye kugadziridza upfumi hwenyika. Jonga Kandemiri anotipa nyaya inotevera.
Zvirango izvi zviri kunzi nehurumende zviri kuremera vana veZimbabwe zvakanyanya, zvekuti kuramba kwazvo zviripo hakuna kusiyana nekutongera munhu rufu, nekudaro zvinofanirwa kubviswa nekukasika. Munyori anoona nezvemutemo mubato riri kutonga reZANU-PF vamunyaradzi Paul Mangwana vanoti hurumende yavo yakafadzwa zvikuru nechidanho chakatorwa neSADC sezvo zvirango zvarwadza vana veZimbabwe.
Isu takafara zvikuru nechidanho chakatorwa neSADC nokuda kwekuti masanctions arwadza Zimbabwe. Haafaniri kuvapo, hapana chatakatadzira America kuti titemere zvirango. Nyaya yezvirango iri pakuti takatorerei minda yedu, ndopanobva nyaya yezvirango.
Vamangwana vanoti Zimbabwe yakaita sarudzo dzakachena dzakarumbidzwa nevakawanda. Vanoti nyaya hombe yakaita kuti nyika itemerwe zvirango ndeyekutorwa kweminda kuvachena ichipiwa kuvatema. Vamangwana vanoti hapana chavanofanirwa kunzi nenyika dzekumavirira idzi vagadzirise kunze kwekuti nyika idzi dziri kuda kungoti ZANU-PF ibviswe pamasimba ekutonga. Bato rinopikisa reMDC inotungamirwa navaNelson Chamisa ragarawo richiti Zimbabwe haina zvirango zvinganze zviri kuomesera nyika, asi kuti kutadza kutonga kweZANU-PF ndiko kwakaita kuti nyika iite seyakageza negoka munyama. Munyori anoona nezvesarudzo mubato iri vaJacob Mafume vanoti zvirango zviri munyika zvakatopiwa kuvana veZimbabwe nehurumende kuburikidza neuori pamwe nekutyorwa kwekodzero dzevanhu.
Nyaya yemasanctions inyaya inongotaurwa nevazanu vachitsvaga maexcuse ekutadza kutonga, vachitsvaga kuvharidzira kutora kwavari kuita mari. Mari inongonzi yaipuwa ichibuda mureserve bank kubva zvavakapinda 2018 kusvika 2019 pakatorwa $3 billion ikanyangatika. Pane vanhu vashoma nene zvikururu zvevanhu zvakaitwa kuti zvisafamba zvichinda kuAmerica, zvichinda kuUK, uko kwavaigara vachinda vachinoparadza mari yenyika. Ivavo vanhu ivavo ndovoti aiwa kune masanctions. Hakuna sanction iripo kutadza kutonga kwevarume ivava.
Izvi zvinotsigirwa negweta rinorwira kodzero dzevanhu uye vari mukuru weHuman Rights Watch kuchamhembe kweAfrica vaDiwa Mavhinga, avanoti hurumende yeZimbabwe haisati yasvika pachinhano chinoita kuti zvirango zvibviswe sezvo ichiri kuramba ichityora kodzero dzevanhu.
Manzira atiri kuzviita ndeyekuti hurumende yeZimbabwe haisati yasvika chaipo ipo, nekuti kodzero dzevanhu hadzisi kuremekedzwa. Zvimwe zvakatarwa zvekuremekedza zviri mubumbiro nemutemo renyika yeZimbabwe hazvisi kuitwa. vaya vakatyora kodzero kusanganisira vari mumauto nemumapurisa havana kusungwa havana kumiswa mberi kwematare edzimhosva asi toonazve kuti panze pekugadzirisa zvinodiwa zvakatarwa zvinozivikanwa hurumende yezimbabwe iri kuita chipatapishi kuunganidza vanhu kuti vafambe mumigwagwa zvisiri izvo zvakataurwa zvemumigwagwa hazvinei nekubiswa kwezvirango zvishoma zviri pavatungamiriri vezanupf
kufora kuri kuitwa nemusi wechishanu hakusi kwekutanga kuitwa munyika panhau yezvirango iyi muna 2011 zviuru nezviuru zvevanhu zvakaungana muHarare pakaparurwa nevaive mutungamiri wenyika varobert mugabe chirongwa chekuti zvirango zvibviswe paine chinangwa chekuunganidza masiginecha anosvika mamiriyoni maviri aizosvitswa kunyika dzekumawirira dzakatemera vamwe muhurumende zvirango izvo zvinonzi nehurumende ndizvo zviri kukonzera kutambura kweveruzhinji gore rapera masangano anoti reZimbabwe National Elders Forum neFaith for the Nation Campaign akabatana mukukurudzira hurumende yeAmerica pamwe neEuropean Union kuti vabvise zvirango zvinonzi zvakatemerwa hurumende yeZimbabwe izvi masangano maviri aya akaparurawo chirongwa chekuunganidza masiginecha anosvika miriyoni imwe chete evanhu vanoshoropodza zvirango America yakadzika mutemo weZimbabwe Democracy and Economic Recovery Act kana kuti ZIDERA muna 2001 ukuwo European Union ichidzikawo zvirango muna 2002 zvakanangana nevamwe muhurumende yevaive mutungamiri wenyika vamugabe izvo zvairambidza kufamba pamwe nekuvharira mari dzavo mumabhanga ekunze uyewo zvaibata makambani aityidzana nehurumende chasara kuonekwa ndechekuti kufora kuri kutungamirwa nesadic uku kuchaburitsa chimuko here kana kuti kwete ko vakadzika zvirango ava vachangoramba vakaisa zvimiti munzeve here zvose zvichaonekwa mushure mekufora kuri kuitwa musi wa25 svondo rino jonga kandemiri studio 7 washington dc
sangano rinorwira kodzero dzevanhu reAmnesty International rinoti rine umbowo hwekuti mapoka ari kurwisana muLibya akauraya nekukuvadza vanhu vazhinji apo vaipotsana nezvombo zvinoputika sangano iri rinoti ongororo yavakaita yakawana kuti zana revanhu vakaurawa uye zviuru zana zvikamanikidzwa kutiza misha yazvo mutambi wenhabvu ane mukurumbira Cristiano Ronaldo akumbira dare redzimhosva mudunhu reNevada muAmerica kuti rirase mhosva yaari kupomerwa neumwe munhukadzi uyo ari kuti Ronaldo akamubata chibharo muna 2009 jaji vari kunzwa nyaya iyi havasati vazivisa zuva ravachapa mutongo wavo muchikamu chino tinotarisa zviri kuitika muAmerica vamwezve vabereki gumi vasungwa muAmerica vachipomerwa mhosva yokubvisa chioko muhomwe kuti vana vavo vanyorerwe mvunzo uye kuti vapihwe nzvimbo muzvikoro zvepamusoro izvi zvinotevera kukandwa mujeri kwevamwe vabereki vakakurumidza kubvuma mhosva dzavo muzvinafundo Elliot Masocha veDeFry University vanoti nyaya iyi ichakonzera mitemo mitsva inoona nezvekupiwa nzvimbo dzechikoro uye manyorero anoitwa bvunzo dzekutsvaka nzvimbo pazvikoro tabata muzvinafundo Masocha kuti tinzwe pasvika nyaya iyi
chiri kuitika pane chokuti matangira azvo kune vabereki vakati wandei vaiva nemari dzapamusorosoro vakazoonekwa kuti vaiita nzvimbo dzokutenga kana kutenga vanhu kuya kunondonyorwa tingatisu maentrance exam voenda ikoko vondobhadhara mari kuti mhinduro dzinee dzanyorwa nomwana dzichinjurudzwe dzinge dzakapasiwa kuti aende kuzvikoro zvapamusorosoro kana zvikoro zvavanofungawo ndezvapamusorosoro vobhadhara mari chikoronyera ichocho chose chakazobuda pachena saka chabuda pachena vakabva vasungwa vamwe vanoti vamujeri ndevaya vakangobvuma mhosva yavo nokuti umbowo hwahuripo pari zvino nyaya iyi haisi kupera nokuti vamwe vakava vamboramba mhosva vakazobvuma mhosva iyoyo kuti mhosva iripo vakabhadhara kuma 500,000 iri mari yakawanda chaizvo kuti vana vavo vakwanise kuenda muchikoro nezvezvikoro zvavanoda zvepamusorosoro nezveitsotsi vamwe vava vari kutsvagurudza vari kubuda zvekare vachionekwa saka uwandu hwavo ndokuri kuita kuti nyaya yacho isapera ndopa yasvika ike zvino kuti uri vari mujeri vakakasira kupinda mujeri vakapuwa mutongo mudoko doko chaizvo nokuti vanhu vakangobvuma mhosva vakazoramba vava ndo vaakutudzirwa dzimwe mhosva pamusoro dzaakukudza mhosva dzavavambonzi vapara kuzoita vatsva vari kuvhukunyurwa nezvekare.
Munoona sekuti nyaya iyi ichiri mhenyu pachine zvakawanda zvirimo zvavasati vawana?
Nyaya iyi inenge ichiri mbishi chaiyo nokuti ndoona sekuti zvabuda zvinotova zvishoma pane zvihombe zvicharamba zvichivhukunyurwa munyaya iyoyi ino ende inofanira kunge iri nyaya yakatopambira kwemakore akati wandei. Vamwe vacho nivaizvibvuma izvozvo vanenge vasati vabata vachiri kuvhenekwa navamwe vakuru vezvikoro vaizviziva kunyanya vaya vekumasports vanopa masports scholarship vaizviziva kuti uyu mwana haana kana sport raanotamba asi vomupa scholarship vachiti mutambi mukuru chaizvo webhora. Vachatsvagurudzwa vese vavo kuno kuzvikoro kwavaiinda ikoko kwaitengwa nzvimbo dzacho ikoko naiwo masenda ayaya anonyoresa maentrance exam ese. Saka nyaya iyi inenge tingatoti isi ichiri kutanga.
Munoona sekuti nyaya iyi ichapindudza matorerwo anoitwa vana vechikoro muzvikoro zvakasiyana siyana?
Ichapindudzwa chaizvo iyoyi zvayatobudiswa pachena kuita saizvozvi sokuziva kwatinoita isi uno kuamerica vanobva vadzakanayo pasi zvekare kubva kwotochinjwa mutemo kubva kustate nestate nokuhurumende vanowanza vada kuratidza pasi rose kuti izvi ndo zvinoitwa kuamerica uori hakubvumidzwi muno maamerica. Saka ndoona sekuti mitemo ichavandudzwa yekukwanisa kuti vana vaende kumayunivhesiti zvokuti uori hwohuhwu sokuziva kunoitwa kwatinoita dzimwe nyaya dzemuamerica muno hamubvumidzi uori zvachose zvinobva zvabva zvatovharwa zvachose nyaya iyoyi.
Mhosva yakadari iyi inokanganisei pane vamwe vana vechikoro?
Mhosva iyi inobva yakanganisa kwatingati su hukuru kana udzamu hwedzidzo kwatinoti hwuyauku pachirungu academic integrity chaiyo inobva yadzaka kuti yandee chikoro chandachiinda ndichifunga kuti chikoro chavanhu vanogona chete zvevamwe vari kugadzirirwa bvunzo izvi. Saka chinoita kuti vaya vari muchikoro vaya vakapedza mafomer students aya vasava nechivimbo neyunivhesiti yavo vasava nechivimbo nedzidzo yavanowana vasava nechivimbo navamwe vavanofunda navo. Saka zvinobva zvadzasa yunivhesiti iyoyo hukuru hwayo kana education yayo inobva yadzasa kutarisirwa pasi chaiko kuti vanhu vose nokuti inobva yashoresa vose vanopinda pachikoro ipapo inobva yashoresa vose vakapinda pachikoro ipapo.
Muzvinafundo Elliot Masocha vari parunhare kuOhio neStudio 7. Sezvo nguva yedu yapera, regai timbotarisa zvanga zviri munhau. Imwe nyanzvi mune zvematongero enyika inoti nyika yave kuda mutungamiriri akazvipira kurwisa uori. Zimbabwe Republic Police inoti sangano reInterpol harisi kuvabatsira mune zvekudzorera kuZimbabwe vanhu vakapara mhosva munyika. Tasvika kumagumo echirongwa chedu chanhasi. Ini ndini Tanonoka Wande ndiri muWashington DC ndichiti mosara zvakanaka.